This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi pa Studio 7 uri musi wesvondo ndira 3 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi aneme muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzosvora kunyarara kweutungamiri hwemapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende, izvo zvinhu zvichiramba zvichiondomoka munyika. Sangano rePTUZ rokurudzira kuti masangano evashandi vehurumende ataure nezwi rimwe chete mugore ra2016 kuitira kuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti nguva ichasvika kuvana veZimbabwe yekuti vasiye zvekupedzera shungu dzavo mumadande mutande vachisimuka vachiratidzira. Vapedzisairo hanya avanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vanoti nekutambura kuri kuita vana veZimbabwe, vanhu vari kumbopedzera shungu pamadande mutande, asi vanoti havaoni izvi zvichitora nguva vanhu vasati vapinda mumigwagwa vachiratidzira.
Tinoziva ndicho kuti vanhu havarambi vachingodzvanyirwa kutya amen. Vanhu vane ejendi ende hisitori yeZimbabwe ine vanhu vakatomumira vakafaita for liberation. Ende tamponzi chazowana hatipatiri sezvino nedambudziko revatungamiri vasipo. Asi tiri kudiwa changu kuti vanhu vabve paTwitter, vanhu vabve paFacebook, vanhu vachinga muHarare Street, muBulawayo Street, muMutare Street, asi leadership iyi ite zvinezvi yakarara leadership haiko. Asi ichawanika zvaine nguva. Hakuna munhu anopuresa vanhu forever, hatichatambozvirwa.
Avanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisairo hanya vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaClifford Mashiri, avo vanotaura vakazvimirira, vanotiwo vatungamiri vemapato emuZimbabwe havana simba serine vemapato anopikisa vekune dzimwe nyika, avo vanokwanisa kusimuka vachishoropodza zvinenge zvatadzwa nehurumende dzavo sezvakaitika muSouth Africa.
Dai vari vatungamiri vane simba sezvinoita kune dzimwe nyika vakashinga kuSouth Africa zvakaitika vakandodemonstrata vachiti vazuma ngavabve. Zvinoshamisa kuti zvakaitika kuSouth Africa, asi kuZimbabwe hazvisi kuitika. Hongu zvinomboitika nguva nenguva kuti veMDC vayouth vaidemonstrata vobva vadzingwa mapurisa obva kemba kuHarvest House. Tinozviziva kuti zvinoitika izvozvo, asi utungamiri hwemapoka yamaopposition hunofanira kuti kwangwara.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vari parunare neStudio 7. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti zvakabuda kumusangano wavakaita pakati pevashandi vehurumende nagavhana weReserve Bank of Zimbabwe svondo rapera zvinoratidza kuti vashandi havana kubatana. VaMajongwe vanoti sangano reApex Council rinofanirwa kuchisunga dzisimbe mugore rino ra2016 kuitira kuti vashandi vava nechouviri. Ngati nzwe hurukuru yaitwa na Blessing Zulu we Studio 7 na vama Jongwe.
Inda nikiti daita atagara, titore position, tiri pamuche tetese, tisati tadezu kwa kumi sangana. Ndeo kuchikumbiro nye kuchema kwa nda gara niti mweta uti. Kaya wa shandi chagara pasu, kambo zia zekua atenda mapatisu. Nekuti wa mewatu wa, kani nge waka enda kuzandie mkonferenzi, kana kongresi, watu wa wajito wa mmo etere kukongresi kwa nzakati, kwa nzakati, nisi kwa nzakati, nisi kwa nzakati, Taka simbare hedi wato rinunziri, ratino kwa nakuona muwe, rino barasha hiko. Nekuti pakati pedu, paita wa mwane njere, yeru zuwaru watisini. Kwa hono ya mwane nga watito, zuri zuzari za anandu, wane nga wato burta na press statement, ya zume zimisangano, wane nga watenda wo. Taka simbare hati kutuzenya zewena, taka bata na pamoteti, zeneta.
Ko chichiko nzere chirikupiwa, chekuti pasa hitu kwe misangano ye joint negotiating council.
Inini nongo dora beki tatiri, kuti abeki kanto, ndiyo ilofa nongo itimira pasi yoti kurumende, takupa itaimu, tile zichemo zebuti nezebuti. Zile abeki kanto yato, itunga miri wato, wame wano atenda makongresi, wame wano ingawaka wapendo wa mabodi, ni urumende, kata kuti wachimire banche, kuti wachimire ya zimanda, kuti titireza kata, wata zigoni, kipamu sana kuti wano wakuprojekta, pada zinzimbo zao, pada kupati kwa wani ingawachienda, taka atizo mbo kwa nzunga zona kuti, Yekuti handidaviri kuti, tai utungamiri wedu isusu. Wanga huri utungamiri usine inezo kuti anezo makongre wedu. Huri utungamiri wewano wanoda kutungamiri la wajani. Taingo suni katotu nye edu ya isi politika. Inye edu kuti ya zile ugwara, tuono rizofa mbase. Kwa ne plani ilikli. Yekuti zimuzaka oma asu, asu rozi ya tiku famba nde ii. Kwa ne kuti nisangane yacho nekwedu kwa ato kwa ato, haipi. Kwenye negosye tinkando yacho, haipi. Haizi, kuto sami zamani.
Avanga vari munyori mukuru we PTUZ va Raymond Majongwe vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Veruzhinji vakapembera kunge vachabata denga nemafaro apo Zimbabwe yakaumba bumbiro idzva remitemo yenyika muna 2013. Asi makore maviri bumbiro idzva iri ragadzwa. Vakapembera vaye vanoti vakabudira dikita mahara sezvo bumbiro iri risina zvizhinji zvariri kuvabatsira nazvo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe gweta rakarohwa nemapurisa zvakaipisisa apo raimirira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaKenneth Masiye vanoti mabatirwo avakaitwa nemapurisa apo vaita basa ravo zviri pamutemo zvinoratidza pachena kuti mapurisa asi kuremekedza mutemo yenyika. Vamasiye vanoti hapana kana mhosva yavakapara kunze kwekuti vaimiririra vaita idzamara zviri pamutemo wakachengetedzwa nebumbiro rakagadzwa muna 2013.
Ndingati nechirungu enlarge harisi kutevedzerwa. Vada kuti pafungwe pano kuti vaitwe drive yekuti mainstitution kunyanyanya vanochengetedza mutemo vaende vadzidzisiwa nenyaya yeconstitution. Saka vada kuti paitwe drive especially pia mavasangano akazvimirirega kuti apinde muvanhu. Vakawanda zakare vanhu vekuti havanyarwoza kuti constitution yatinge chitaura pamusoro payo inombotaura nechei haizi mhosva yavo because iko zvino hurumende haisateresha constitution mumalanguages akawanda arimo muconstitution akarecognize ithink tine over 16 languages ari official but ukanotsvaga constitution kumadepartments ehurumende unongona yakanyora neenglish vangani vanokwanisa kuverenga english.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzeveruzhinji mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanotiwo vanhu vanokanganisa kana vachiti mitemo inofanirwa kugadziriswa kuitira kuti ifambirane nebumbiro. VaDube vanoti mutemo usingatsigiri zviri mubumbiro hausi mutemo.
Because the constitution is the supreme law. Saka zvinongoreva ndezvekuti chinhu chese chisina maringe neconstitution. Chine chiri na land void. Saka atina need yekuti titaure kuti tofara kualaika posta kana kuti aipa kana kuti broadcasting services act. Nyaya ingoripo ndeyekuti tinofanira kuobserva constitution yedu chete ndo pane nyaya nokuti izvi zvekuti alignment ndofunga inyu temu rakangoiswa nevanhu vanoda kuramba vachiviolata constitution. Constitution haina need kuti pave nemutemo unowalana because inotaura yoga kuti any law which is inconsistent is null and void. Saka pana midi kumbo discussa nezvemutemo isiri consistent. Saka chatingangoti chiitwa ndechekuti ngati observe a constitution. It's not a process. Kuobserva constitution is not a process. It's a practical act which is a reality. Kungoverenga constitution zvainotaura kwakuita izvozvo zvisinei nekuti mutemo wadii because mutemo uri kutonzuri null and void kana usingaenderani neconstitution. Saka chatingangotaura ndechekuti there has been no desire to leave constitutional. Those are things that are required. We have to find a process in order because process is the only way to get the constitution. You have to eat, you have to pay. And the parliament needs to do. Our men are going to stay over 2,400 laws. There is no such thing as non-basis.
Nengo ye MDC inotungamirirwa navamogen tsvangira inomirira Harare West muparamende muzvare Jesse Majome vanotiwo hurumende haitomboratidzi kuti ine bumbiro remutemo yenyika rinofanirwa kuremekedzwa.
Bumbiro redu harisi kubvutedzerwa nemazvo. Hurumende iri kuita kunge isingazivi kuti pane bumbiro iri kana kuti ikutoita hayo maone kuti haa vanhu vezimbabwe hapana zvakanotiita tikasazadza tikakoperedza.
Nzvi munyaya dzemitemo dzinoti kune mitemo inosvika mazana mana yakaonekwa kuti inotyora bumbiro remutemo nekudaro inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imire sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvibatsiri kuva nebumbiro rakanaka asi risingatevedzerwi. Vanhu ava vanokurudzira hurumende yeZANU-PF kuti iremekedze bumbiro renyika sezvo pasi rese hurumende dzichisungirwa kuremekedza mitemo yadzo. Kudzamarai zvaitwa muZimbabwe, vanhu vacharamba vachichema-chema sezvo kodzero dzavo dzichiramba dzichityorwa nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Direct from Washington,
the voice of America. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Cliff Makanda, avo vari kuita zvidzidzo zvemacomputers nemashom. Tinokutambirai pano pa Studio 7 mukoma Cliff.
Maita basa. Ndinofara kuva pano pachirongwa.
Mukoma Cliff, mungatudza kuti zviri kufamba sei panyaya dzezvidzidzo zvamuri kuita muno muAmerica?
Zvidzidzo zvatiri kuita muno muAmerica imhando yepamusoro. Zvinhu zvatei tichitraya kusolva maproblems ekuti musociety chaiwo ndo ari kutsvagirwa masolutions. Like we are looking at skill yekuti kana munhu wadzokera kuZimbabwe solution yaunenge wawana unokwanisa kusvika kana kuhurumende woti hurumende iyi ndo proposal yangu iyi. Hazvinei kuti wapedza degree rako here kana kuti hauna. Kana uri mufirst year unokwanisa kutopinda muklasi yemasenior.
Zviri nyore here asi munoimaa kutorara mulibrary muchiverenga?
Zvanga zvakaoma mazuva ekutanga but ukashinga unobudirira. Ndakangoshingawo.
Imimi zvekubata-bata makombyuta izvi makazvitanga rini, muri zera ripi mukoma Cliff?
Ndingati ndai kubva kare kare ganimbokuudzai kastori ndipindura mubvunzo wenyu. Kubva kare kare ndichiri grade 1 ndaigara kukwekwe kuRed Cliff kutoad.
Yeah.
Kwana tongai mwoyoko.
Dewa.
Yeah, kwana dewa. Ende mufunge mozova munainzi Bob Nyabinde. Bob Nyabinde ndiye aiva headmaster pachikoro. Achiimba ndiye aiva headmaster pachikoro asi chabuda hapana. Saka pachikoro ipapo ndo pandaidzidza. Saka ndaingoona vanhu vamwe dzimwe shamwari dzangu dzaiva nemakombyuta kumba kwavo. But kumba kwedu isati sina manje. Saka ndakabva ndaenda kumba ndikati chii, mama, ko ndikaita number 1 munditengera kombyuta here?
Yeah.
Kanza handokutengera. Ndakaita number 1 but vakati ndo badhara fees the next year. Ine ndakazoenda kugokomere ndabva kukwekwe kumasvingwe. Gokomere chikoro chakanaka kwazvo but kwaiva nemakombyuta 10.
Yeah, pavana vese pachikoro.
Pavana vese pachikoro. Handina kuita robo rakanaka. Handina kuwana mukana yekubata imwe chete zvayo. But gore randakazopedza form 6 ndopandakazotengawo laptop yangu. Ndawanawo zvemari zvandanga ndashandawo.
Yeah.
Ndikatiwochi ndopaibudawo vana WhatsApp, vanana Facebook chichichi ndopawanga wabuda. Ndikati zvinhu zvinenge zvine musoro izvi. Ndopandakabva ndatotanga kutostada. Ndasvika kuchikoro ndaiva kumashure stereke semunhu aida kombyuta grade 1 azoiwana form 6. Ndaiva kumashure. Saka ndakatanga manje manje. Saka ndakangotangawo ndichingoverengawo mabhuku. Chiverengawo mabhuku ndikaona zvaoma ndobvunza vanoziva. Ndingati kubvunza nekutsvaga rubatsiro ndokwakaita kuti ndizive zvinhu zvizhinji zvandinoziva.
Uchitarisa nyika yakaita seyedu yeZimbabwe, zvii zvingade kuitwa nehurumende kuti vana vakurumidze kudzidzirawo zvinhu zvakaita semacomputers izvi?
Ndingati vanhu vazhinji kana vachitarisa machallenges nemaproblem ese anosanganikwa nevanhu vari kuZimbabwe, vanowanzotaura nyaya yekuti hatina maresources, makombiyuta hatina. But inda ndisina kombiyuta, but ndinoshuwira kuti pandaiva ndisina maresources ipapo, ndingadai ndakangotsvaga bhuku zvaro, bhuku zvaro ndakaverenga,
yeah,
ndisina kumirira kuti kombiyuta iuye. Saka ndingati Zimbabwe ingatarisa nyaya yemakombiyuta iyi nekuunza theory iri kucomputer science yakawanda. Toziva kuti maresources anodikanwa, but tikambotarisa pakueducata vana vedu, theory yachona iyoyi yavanoti kwanza haina kunaka, but application yetechnology inobva kutheory. Saka kana tisina, kana tingori netii tisina chingwa, ngatimwei tii yachona. Saka ndingati computer science ngaitointrodyuswa. Kana chikoro chikwanisa kudzidzisa maths, chinotokwanisa kudzidzisa computer science. Nyangwe teacher ari ega anokwanisa kuwanirwa computer pachikoro. Nyangwe kuAmerica kunoko, vanhu vanobva kuRussia ka, kune maprogrammers ari good. They tell you kuti maprogrammer anobva kuRussia, they are really good. But mukatarisa, one of the reason imwe inopiwa nevanhu kuti indava maprograma iwawo vanoita zvemakombiyuta kuRussia, indava vari vachigona, hanzi nawo iripo ndekuti havana maresources. Saka munhu kana ajaira kuti chi, vamwe vavanenge vasina maresources, saka kana munhu ajaira kuti anofanira kunyora pabepa zvakanaka, paanozopiwa kombiyuta anenge achingomeka kuti every time, achingomeka sure kuti every time paanoisa pakombiyuta zvinhu zvinenge zvichi, zvinhu zvinenge zvichinyatsofamba zviribo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekuti tsika muno mastudio zedu nekuvawo pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Maita basa, ndinotenda zvachose.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Cliff Makanda, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paWilliams College kuMassachusetts muno muAmerica. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngatisangane zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru. Tombokupai kambo, mutoro unorema kubva kune chikomana chiduku chichiri kuyaruka Ngoni Mahlamvana. Apana jando jaza ase inendere kusafa zuba nezuba inende chichanda ndidare chepoda njekweza makata kuti pamwe inendinga wane chekusha dare manditura mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuba nezuba inende chipema apana shamwari zvisema dare manditura mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuba nezuba inende chipema apana shamwari zvisema. Oh God bless me, no man cares. Daimani tumira zenyungiros. Zerazani pukuta yangu misos. Nekuti ndiregu safa kungenja kaparangos. Apona jando tata ase inendiregu safa. Ziri po hama zondi kandira hakatam. Kutiemo penyu ndeshe ache kubata. Nekita reje pula ndeshe kuisa makata. Daimani tuya mujoro unorema. Ungawa upenyu yelewe kuchema. Suwa ne suwa inini nechipema. Apane shangwari inu zonisema. Daimani tuya mujoro unorema. Ungawa upenyu yelewe kuchema. Zuwa ne zuwa inini nechipema. Amane shangwari nizonisema. Upenyu wangu wakaza. Mumanzi mutoro unorema kubva kune chikomana Ngoni Mahlamvana. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzosvora kunyarara kweutungamiri hwemapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende, izvo zvinhu munyika zvichiramba zvichioma. Sangano revarayiridzi reptuz rokurudzira kuti masangano evashandi vehurumende ataure nezwi rimwe chete mugore ra2016 kuitira kuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.